chandinoziva ini ndechekuti vatsvangirai vakaenda kuburuwayo vachida kunotsanangurira vagari vekuburuwayo vari maconstituency murikufanira kuitwa maby election. Chitano chakatorwa nemusangano chekuti hatichapinda mumahumbwe esarudzo, takupinda mumasarudzo. Sarudzo chaidzo dzinenge dzakaitwa mushure mekunge hurumende yaisa mareforms in place. Chamurichanisa ndechekuti hatangoverenga nyaya mumapepa dzinochitanzi kune vanhu vakupe nevanhu vatsvangirai vapresidendi venzisi nadhibito vavo havaswirirana kwakarwiwa and so forth. Chandinoziva ndechekuti vatsvangirai vakava nemisangano yakanaka nevagari vekupumula, nevagari vekumupopoma, nevagari vekucholosha vachivatsanangurira chidano chakatorwa nemisangano pacongress yekuti hatichapinda mahumbwe, takupinda chete musarudzo dzakakwana dzakaitwa mareform sekuirira mawakaitwa nemapato ese achitungamirwa nesadhaki sataenda kusandudza 2013.
Asi mashoko atatambira vatambori nyoka anoti iwo imba yamuzware Tabita Kumalo ndeimwe yedzimba dzakapwanyiwa vanofungidzirwa kuti ndave MDC.
Ya, ndinofungidzira kuti izwi rakanyanya kukosha pamazwa avataura ndekuti vanofungidzwa. Ndanzwawo nyaya yekuti kumba kwavatabita Kumalo kwakapwanywa, asi handisi kuziva zvamuti vakapwanya ndana. Ndinofungidzira kuti iwo mutevedzeri womunyori, mutevedzeri womutauriri womusangano vanofanira kunge vaenda kumapurisa. Asi hazvingati vanhu vakapaza pamba pemunhu ndeve MDC sekutaura kwavaitawo vati zvinofungidzirwa. Chandinoziva ndechekuti zano inowanzoda kuendesa mberi zvainofunga kuti kupokana kana kuti kusawirirana kwevanhu vemend. Asi chandinoziva ndechekuti vatsvangirai vakafamba vakatenderera makonstituensi matatu zvakanaka vachitsanangura chidanho chakatorwa neMDC chekuti hatisi kupinda mumaby election ari kuitwa musi waJune 10 nekuti mahumbwe kana tisati aita mareforms akanzi aitwe pakuwirirana kwakaitwa nemapato pakutaura kwakaita nesadhaki uye pane zvimupumbiro remutemo renyika ratakaadhopta muna May 2018.